Manera kanaka murie Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musuwe mugovera kubvumbi 9/2022 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanga vari mutungamiri wechimwe chikwata cheMDCT muzvare Tokozani Kupe vave nhengo yeBadridence Coalition for Change uye bato ravo reMDCT hakuchina. Asi mutauriri weCitizens Coalition for Change mudunhu reUlawayo waSweden Turodza Vanoramba kubuda pachena panyaya iyi vachiti musangano waitwa nhasi wapindwa na muzvare Kupe pamwe chete nemutungamiri webato reCCC Vanelson Chamisa wanga uri wenhengo dzedunhu chete. Bazi rezvedzidzo yepasi rinoti rakakwanisa kumisa kupararira kweCovid-19 muzvikoro zvisati zvavharwa panguva iyo bazi rezveutano riri kuti vanhu vaviri vakafa nezuro nedenda iri. Chikwata chehwahwa icho chiri pasi patafura yeCastellaga Premier Soccer League chinoita zvishamiso nekurova Chicken Inn iyo iri pamusoro petafura. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanga vari mutungamiri wechimwe chikwata chebato reMDCT muzvare Tokozani Kupe vanoti vasiya bato iri vachipinda mubato reCitizens Coalition for Change rinotungamirwa navaNelson Chamisa. Izvi zvinotevera kupinda kwaita muzvare Kupe mumusangano wedunhu reUlawayo mubato reCCC wapindwa nemutungamiri webato iri vaNelson Chamisa nhasi uko vasangana nenhengo dzavo vachidzitenda nekuvhota kwadzakaita uye kukorokotedza vakakunda musarudzo dzemabielections dzakaitwa mwedzi wapera. Zvinonziwo dzimwe nhengo dzeCitizens Coalition for Change hadzina kufara nekuvepo kwamuzvare Kupe pamusangano uyu izvo zvanga zvaita kuti vange vade kurambidzwa kupinda. Asi mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vakazopindira vakaita kuti muzvare Kupe vabvumidzwe kupinda musangano. Asi mutauriri wamuzvare Kupe vaNtando Ndlovu vanoti izvi zvave kureva kuti bato reMDCT ratovigwa zvachose vachiti nhengo dzose dzanga dzichitevera muzvare Kupe dzave pasi pebato reCitizens Coalition for Change. Ngatinzwei vaNdlovu vachitsanangura.
Ndikataure ndechekuti Madam Kupe ange ari nhengo yemusangano wakaitikwa nhasi weCCC kuMcDonald Hall kuUlawayo. Sezvo muchiziva kuti Dr. Kupe akataurira vatori venhau muna Machi kuti achange achishanda naChamisa, saka nhasi izvo zvadzadzwa nekuti Dr. Kupe aenda kumayelo ave nhengo yepato reCCC inotungamirwa naPresident Chamisa.
Tinozwa kuti Dr. Kupe vambenge vachirambidzwa kupinda nedzimwe nhengo dzeCCC zvazofamba sei?
Izvozvo hatina kuzviona, asi takazoona kuti musangano wakaenda mberi zvakanaka. Vakaenda mushe, vanhu vakagamuchira Dr. Kupe, kwaive mufaro, vanhu vachipemberera. Izvozvo hatina kuzviona, even iye mukuru wedu President Chamisa akange akafara zvakanaka.
Saka zvakureva here kuti Dr. Kupe havachisina bato ravanotungamira reMDCT vave nhengo yeCCC?
Zviri kureva kuti Dr. Kupe nao ari memba yeCCC inotungamirwa na Advocate Nelson Chamisa. Zvinoreva kuti zvose zviri kuitika pasi pebato reCCC. Hatina bato reMDCT ratovigwa. abusina pato reMDCT tave kutriple C nengo zose dzakange dzichitsigira Dr. Kupe dzate nengo dzetriple C inotungamirwa naPresident Tamisa.
Tichitarisa panyaya iyoyi, Dr. Ndlovu, tiri kuona kuti vakawanda havasati vanzwa Dr. Kupe vachibuda pachena kuti vasiya bato reMDCT. Ndokutozivisa here kwamuri kuita uku?
Hakuna kumbo show public kuti ave nebato reCCC zvinofura zvakaitika nhasi. Nhasi Dr. Kupe aenda kumayelo akapinda musangano weCCC nenhengo dzeCCC neridership yababatamisa. Saka
mutauriri wamuzvare Tokozani Kupe Vantando Ndlovu vari parunare kuulawaya nestudio 7. Tabatawo mutauriri weCitizens Coalition for Change mudunhu reulawayo waSweden Chirowodza, avanoti musangano waitwa nhasi uyu wanga uri musangano wenhengo dzedunhu chete kwete weveruzhinji. Izvo vanoti hazvina kufadza vamwe pavaona muzvare Kupe vachipinda mumusangano uyu. Vachirowodza havana kuda kubuda pachena kuti muzvare Kupe vave nhengo yebato ravo here kana kuti kwete. Ngatinzwei vachitsanangura.
Nhasi tadzirwa chaizvo tenge tine mutungamiri webato reCitizens Coalition for Change mudunhu redu rinoiri guta reBulawayo, guta remadzimambo sekutaura kunoitwa kunoko. Tafarawo kuti mutungamiri wedu auya kuzokorokotedza vakakunda musarudzo dzapera musi wa26 March, uyezve vachisimbaradza musangano vachitaurira vanhu kuti pane basa rakawanda rinoda kuti riitwe, nokuti gore rinouya tine sarudzo dzakakosha dzeharmonized election dza2023. Saka vengu vari kukurudzira vanhu kuti vabatane, kusave nekupokana, vanhu vashande.
Tinonzwawo kuti mutungamiri werimwe bato reMDCT Dr. Tokozani Kupe vapindawo musangano uyu, asi vambenge vachirambidzwa nenhengo dzebato renyu reCCC kupinda musangano uyu. Mungatiudza kuti zvafamba sei?
Nyaya yaiitika ndeyekuti musangano wanhasi wakakurudzirwa uchinzi musangano weprovincial assembly, zvichireva kuti musangano unopindwa nenhengo dziri mumastructures, nhengo dziri mumaofisi dzinoshanda kuCitizens Coalition for Change. Saka kusvika kwavaita, vamwe havana kufara kuti musangano uyu hausi wepublic. Chiziviso chavo chiri chekuti dai musangano ungori wemunhu wese taidaidzira kurali, kuwhite city kana kuamphitheatre. Asi mushure mekunge vanhu varambidza Mai Kupe kuti vapinde, mutungamiri ndiye azovarerutsira akakumbira vanhu kuti vatendere kuti vapinde musangano.
Taita hurukuro navaNtando Ndlovu vanotaura vakamirira muzvare Kupe vachiti muzvare Kupe nebato reMDCT vave nhengo dzeCitizens Coalition for Change. Ndizvo here, uye vachamisa vapa here tsananguro pamusoro peizvi?
Pandambotaura neimwe program ndataura inini kuti kana uyo ari kunzi mutauriri wavaKupe ari nhengo yeCitizens Coalition for Change anoziva tsika yedu yekuti province yeBulawayo ine mutauriri mumwe chete ane vanomuteedzera. Saka kana ari munhu weCitizens Coalition for Change anenge achinyatsoziva mutemo unenge uripo musangano. Hatitenderi kuti munhu wese anga achitaura nevatapi wenhau, nokuti tinoita kuti hurumba husamire zvakanaka. Mai Kupe vataurira vatapi wenhau ende zvinhu zviripo padande mutande kuti Mai Kupe vatiwo vanhengo yeCitizens Coalition for Change asi isina chigaro, ndo zvavapa kuvatapi wenhau.
Vanga vari mutauriri webato reCitizens Coalition for Change mudunhu reulawayo waSweden Chirowodza vari parunare muulawayo nestudio 7. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa necovid-19, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa munyika pazviuru zvishanu nemazana mana ane makumi mashanu nevanomwe, kana kuti 5,457. Vamwe makumi mashanu nevashanu, kana kuti 55, vakawanikwa vaine denda iri nezuro wakare. Zvichakadaro, bazi redzidzo yepasi rinoti rakakwanisa kumisa denda recovid-19 muzvikoro apo zvanga zvisati zvavharwa kuburikidza nekutevera mitemo inodzivirira kupararira kweutachiwana. Ngatinzwei hurukuro yataita nemutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro.
Vakandemire isu sebazi reprimary nesecondary education. Tinonzwa kufara kukuru kuti denda recovid muzvikoro medu takakwanisa kuritsipika. Takaritsipika zvekuti harina kana kwarakamboenda nako pese patatakavhura zvikoro apa.
Makazvikwanisa sei izvi?
Izvi zvaibatsirwa nenyaya yekuti taakunyatsoziva kuti kunopfekwa mamaski, kunoitwa social distancing, kunotorwa temperature, kunogezwa maoko, kunosanitaizwa, ende hakungopindi munhu wose wose pachikoro asina chakanangana nacho chinokosha chakanangana nechikoro. Zvinoita kuti COVID-19 isapinde muchikoro medu, uye ikapinda isapararire. Tine futi medu tangachiita kuti maclassroom edu anga vana vachigara vari nephysical distancing, vasiri pedo nepedo. Saka izvi zvakatibatsira chaizvo kuritsipika denda recovid mutemu yapfuura iyi.
Tiri kuonawo kuti chirongwa chekubaya nhomba hurumende ichipinda mumisha inogara veruzhinji kana blitz chakapera ichi chakaona vana vechikoro vakawanda vachibayiwa nhomba. Zvii zvamungataura pamusoro pechirongwa ichi?
Blitz yakaitwa yevaccination yakaitwa nebazi rezveutano yatibatsira zvikuru kuti vana vese vane makore 12 zvichikwira vari kuenda kundobayiwa vaccination kuti vadzivirire kutapurira kana kuwana denda recovid-19. Chinoita kuti vana vakawanda vauya kuzobayiwa vaccination iyi ndechekuti vabereki vazonyatsozviona kuti aiwa izvi zvinotibatsira, kwete isu sezvikoro chete asi senyika uye nemunharaunda. Saka tiri kunzwa kufara chaizvo kuti patinovhura patemu inotevera tukutarisira kunge tisina kana COVID kana imwe zvayo muzvikoro zvedu. Ndatenda.
Avanga vari mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vari parunhare muHarare neStudio 7. Ukraine nemadzisavira ayo vari kushoropodza zvakasimba kurwiswa kwenzvimbo inokwirirwa zvitima muUkraine nezuro vachipomera Russia mhosva yekuuraya vanhu. Vakuru vakuru vekambani yezvitima iri pasi pehurumende yeUkraine vakati vanhu makumi mashanu nevaviri kana kuti 52 vakaurayiwa kusanganisira vana vashanu uye vamwe makumi masere nevanomwe vakakuwadzwa pachiteshi chiri muguta riri kumabvazuva kweUkraine reKramatorsk chaishandiswa kuburitsa vanhu zvavo kuendesa kusina njodzi. Mutungamiri weUkraine waVolodymyr Zelensky vakati chiitiko ichi chakaitwa maune kuuraya vanhuwo zvavo, vachiti zvakaratidza kuti mauto eRussia haana chivindi chekumisidzana nemauto eUkraine kuhondo, saka ave kuparadza vanhuwo zvavo. Vakati Ukraine ichaita zvose kuona kuti ndiana akaita chipi panguva ipi kuitira kuziva zvose zvakaitika nevakakonzeresa kuti vaziikanwe. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakatiwo mashoko avo paTwitter, kurwiswa kwechiteshi chezvitima ndeimwe mhosva hombe yekuponda yakaparwa neRussia. Sangano reUnited Nations rakashoropodzawo chiitiko ichi nezvimwe zviri kuitika richiti hazvitambirwe zvachose uye kutyora mitemo yekodzero dzevanhu pasi rose. Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto emuIsrael apinda munzvimbo inonetsa yeJenin iri mudunhu reWest Bank. Nhasi mugovera ndokuuraya chizvarwa chePalestine nekukuwadza vamwe 12 mushure mekupika kuti hapana zviri kuzovatadzisa kumisa kuenderera mberi kwemhirizhonga. Chitiko ichi icho chatora nguva yakareba chinotevera zvakaitwa nemumwe murume wemujenin aive nepfuti anonzi aingopfuura chero chaasangana nacho musi wechina usiku muTel Aviv ndokuuraya zvizvarwa zveIsrael zvitatu nekukuvadza vamwe vanodarika gumi nevaviri. Sangano renhau reReuters rinoti mutevedzeri wameya weguta reShanghai riri muChina abvuma kukundikana kweguta ravo mukurwisa denda reCOVID-19 panguva iyo vanhu zviuru makumi maviri nezvitatu zvine mazana matanhatu kana kuti 23,600 vavanikwa vaine denda iri nhasi mugovera, uku America yabvumidza vashandi vayo vasina kukosha zvakanyanya nemhuri dzavo kusiya muzinda wenyika iyi uri muguta iri. Mutevedzeri wameya vaZhongming varumbidza rutsigiro kubva kune veruzhinji pamwe nebasa riri kuitwa nevari kutungamira mukurwisana nedenda iri, kunyange hazvo paine kushoropodzwa neveruzhinji kwemitemo yakaomarara, asi vati kubatwa kweutachiwana uku kunofanira kusimudzirwa. Iye zvino tokuendesai kuchirongwa chedu chinotarisa zviri kusangana nemadzimai chamunopiwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7, uyo ari kutaura nemumwe mudzimai ari chizvarwa cheZimbabwe anodzidzisa muSouth Africa.
Chingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muhupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai ari muSouth Africa. Tichange tiri kutarisa zvavari kusangana nazvo munyika iyi yaberekera ingwe mune dzimwe nzvimbo pari zvino.
Ndinonzi Margaret Maposa, ndiri kuCampton Park kuSouth Africa.
Zvii zvamuri kutarisana nazvo semadzimai kunzvimbo iyi yeSouth Africa pari zvino?
Inini personally ndakanga ndichilecture pane imwe college kubva 2011, asi gore rakapera takabva tamiswa mabasa zvikanzi taakuda vane maID. Unayo valid permit yako, general permit ine 5 years, kwakanzi taakungorinyiwa macontracts vane maID chete nobva tamiswa. Saka izvozvi pensioni chaiyacho kuti ibude it's a struggle. Unogara uchingoudza kuti wakaanganisa zvakati, fila fomu rakati, ista fomu rakati. Saka tinotori nestruggle yekuti tiwane mapensheni yedu zvokuti we suspect kuti unda mari dzacho dzine kumwe kwadzaimboiswa. Iyi yango va delaying tactic. Saka izvozvi ndinoticha zvangu online. Vana vangu ndinogara muno muJoburg, ndototicha vana vari kuDurban online.
Semudzimai pane mamwe mabasa amuri kubata here kuti zviendeke muchiwedzera pamari yamuri kuwana mudzidziso dzamuri kupa idzi online?
Basa rangu parakapera ini ndakafunga kuti ndorarama sei. Ndakatanga kuhodha ice cream ndichinomira pachikoro ndichitengesa, washing machine mumba mangu ndikaidentify kuti pane mabhachura asingadi kuwacha. Ndichiva approacha ndichiti hamudi here kuwachigwa maworksuit vana makanika, ndichiwachira. Zvese izvozvo haufine nzara, unowana kamukamari.
Zvamira zvakadai semadzimai, zvii zvamunoshuwira mune ramangwana takatarisa nyika yeZimbabwe?
Ini ndinofunga kuti kana tiri kunze kudai so, zvatinoshuwira kuZimbabwe ndezvekuti ngatidzokerei tinovaka nyika yedu. One, ngatiregistei kuvhota. Uyezve pane something chandakanotisa semadzimai, zvinonzi musha mukadzi. Ndosaka even nyika ichirifeiwa ichinzi shi inorifeiwa somunhukadzi, nekuti nyika ndomusha. Hanzi a man builds a house, but the one who makes it a home is a woman. Saka nyika yedu kuti ivakike inodaisu madzimai timire. Tinomira sei nekuva in the right standing yekunyatso mira pachokwadi, tono register kuvhota. Uye kana waregister kuvhota, usagara mucomfort zone yokuti ndakambovhota 2008 ndiri paconstituency yakati ndo pane zita rangu, wozotanga kucomplaina musi wemavhotes kuti ndanoshaya zita rangu. Aiwa, before musi wemaelections go and check, let's go and verify as women. And sevakadzi ngative active in politics.
Zviri nyore here kuti madzimai awanikwe ivo achipinda panyaya yezvematongerwo enyika?
Zvinogona kusava nyore, asi ngatizamei, nekuti iarea iri dominated nevarume Uye isu semagzimai tisu tunodzikisirana pasi tichiti munhu akada kuti atungamirire Mwari vakatipa zvipo zvakasiyana siyana kunobva kwanzi akachenjeresa. Saka tinofunga kuti kuve mudzimai nokuve muroora kana kuti chii unofarirwa kusamiririra vamwe nokutaura pachaunga zvinhu zvine marights evanhu nekusimudzirana. Saka tinonyanya kudzikisirana kuti akazongwarisa.
Kurudziro yamungapowo vamwe vakateerera pari zvinonyanya madzimai ndeyekuti chii?
Madzimai kana tiri kunoko ngatizivei kuti tichadzokera kumusha. Home is best. Kujipita hakuna upenyu. Uye madzimai tishikia kia tiri muno kudai. Usaita shuwiro yekungoti unoti mari andiri kuwana ndiri musikana basa ndoda kutotenga stendi yangu mubvizo, ndoda kunotenga kubudiriro. Ma stendi emumataundi akudhura. Bring the city to your raw home. Gandhi wari kwa sabuku. Ukaripiwa na sabuku ukampa $200. Maria onga ocha tenga stand in town. Unovaka imba ikasvika pa window level. Imba yako yekuti yekureserve. Weisa masola, weisa matiles, weisa granite. Saka ngati madzimai ngatisiye mentality yekuti unotenga stand ichazoripossesswa ne city council. Ngati zvi empower nema projects nekuzva kuti tichadzokera kumusha.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda zvikuru Marvelous iye zvinotokupai chirongwa chezvatinosangana nazvo muupenyu. Nasi tine hurukuro nenyanzvi munyaya dzechikafu uye vakambotungamira sangano reChristian Care, Reverend Forbes Matonga, vachitaura pamusoro pematanho anofanirwa kutorwa nedzihurumende pamwe nemasangano anopa rubatsiro nevarimi mukudzivirira nzara.
Tinoshamisika kuti varimisi vedu sei vasingakwanise kubatsira macommunities edu nemutoo uyu. Yekuti izvozvi izvi zvingavaite take advantage of nzizi dziri kuyerera idzi, matsime ane mvura asati aita running down, mvura isati yapera iyo, ngavaishandise kuti vanoburitsa zvimwe zvinogonawo kuvabatsira muupenyu hwavo. Izvozvo zvinoita kuti tipunduke. Izvozvo zvinoita kuti tirerukirwe nenzara. Vana vanobva kuchikoro vanosikona pamba paine nyemba. Vana vanozvikodya miriwo iyoyo vachisanganisa nenyemba kana kuitirwa masupu vachidya. Vana vanoguta vakatoenda kunotamba vakaenda kuchikoro. Saka ngatiregei kumirira kuti tichadhoneterwa, nekuti vanodhonota vacho vashoma. Zvinhu zviri kuda mari yadhona zvakanyanya kuwandisa.
Saka mazano api amungapa kudzihurumende pamwe nemasangano akazvimirira iwaya anopa rubatsiro kuvarimi, Reverend Matonga?
Ndakambonge ndichipa yambiro iyi ende ndinoidzokorora zvekare. Kuwanda kwaita nyika dzine nzara muAfrica munomu zvinorevawo kuti kushomeka kuchaita rubatsiro, nekuti nyika dzinodoneta marubatsiro inyika shoma. Ende nyika shoma idzodzo idzo izvozvi mukatarisa nehondo dziri kunana Ukraine uku dzaafektwawo nehondo iyoyo, ende they are investing in that war. Zvinoreva kuti mari ichawanikwa yekudhoneta chikafu kunyika dzemuAfrica idzi inenge iri shoma, haikwanire vanhu ava. Saka dano vanhu vakaita sevari munana Zimbabwe vanga vachigona. Zvimwe zvinogona kuitikika nemvura iri kuyerera ingazviitwe. Vanhu vanogona kurima miriwo inokasika inenge ana repi, voifusha miriwo iyoyo vogara vaanayo. Vanogona kuisa nyemba dzakaita kunge tunyemba twema 2 months tuya kuti vomboita anenge madiridziro, vokohwa nyemba idzodzo dzichavabatsira mangwana apa. Zvizoita kuti kana dai muine zvamunodhoneterwa, but imimi munenge muinewo pamunotangira. Saka tinofunga kuti zvinhu izvozvo izvo zvinoda kuti zvitarisirwe zvichionekwa kuti zvinofamba sei. Saka tiri kufunga kuti ndomamwe emaadvise atinogona kuvapa pari zvino.
Tinoona kuti kune masangano akawanda anopa rubatsiro, Reverend Matonga. Ndezvipi zvaari kuita mukubatsira kurerutsa dambudziko renzara iri munyika dzakabatwa nenzara iyi dzakaita seZimbabwe?
Masangano anopa rubatsiro tiri kukumbira kuti iwayo ngaashande zvakanyanya nevarimisi sekutaura kwandaita, ende vapa advice yekuziva zvinhu zvinogona kuitikika panguva yatiri ine. Dziripo mbeu dzinoita muchando ngadziitwe. Dziripo mbeu dzinoda mwaka mushoma shoma kuti dziite machua ngadziitwe. Zvinhu izvozvo zvikaitwa izvi in the long term munozoona kuti zvinhu izvo zvinotibatsira. Tinotarisirawo zvekare kuti hurumende ngadzisubsidize zvinhu zvakaita kunge mafertilizers. Those things are very expensive for varimi vari kumamisha. Ngapave neari subsidize. Isusu tinodiscourage zvinhu zvekuita kunge kudonata. Ngatidzidzise vanhu vedu kutenga asi nemutengo wakachipa. Zvinomupa kuti ave responsible. Vana havapedze nguva vari mumakiyu ekuda kutambiriswa zvinhu vachitadza kuenda kuosenza. At times vashandi vari kuuraya nguva nekuswerera muswere wese vakamira kuda kupuwa zvinhu zvemahara when they should be working mumaminda mavo. Zvinhu ngazvingoitwa available to everybody ende zvinhu ngazviitwe affordable zvigone kutengeka nemunhu wese. Izvozvo zvehurumende dzinogona kuzviita zvichiita kuti vanhu vazvisenzere pachavo vasiri dependent on somebody. Asi nekuda kwepolitics vanhu vanoda kutambirisa vanhu zvovaita kuti vava vaine simba pamusoro pevamwe zvovaita kuti ndo vanoita sekunge ndo vari masevhia evanhu. Hazvina zvazvinobatsira. Munhu ngaazvimiririre tive nefood security at household level ndokuti nyika yagara.
Tinotenda zvikuru Reverend Matonga nekuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu Our Lives chinotarisa upenyu hwedu. Munhau dzemitambo, chikwata chiri pasi petafura chehwahwa nhasi chaita zvishamiso nekurova Chicken Inn iyo iri kutungamira makundano enhabvu yepamusoro eCastle Lager Premier Soccer League. Asi Dynamos yakundikana kushandisa mukana wekurohwa kweChicken Inn uyu kuti iende pamusoro. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Rozhinji rinotevera mutambo wenhabvu rwashamisika nhasi masikati apo hwahwa yarova Chicken Inn 3-0 ndokupa Dynamos mukana wekuenda pamusoro petafura yePremier Soccer League. Hapana angachipa hwahwa mukana wekukunda mumutambo uyu, asi kwata ichi changa chatove nezvibodzwa zviviri kwasara maminiti makumi maviri kuti mutambo uyu upere. Mutambo uyu ndewechipiri chete hwahwa ichikunda mwaka uno zvichitsinhira mashoko emuongorori wemutambo vaLorenz Wekwete ekuti nhabvu yashanduka. VaWekwete vanoti zvaitwa nehwahwa izvi zvinoratidza kuti zvikwata zvidiki zvinokwanisa kuzviitawo.
Chikwata ichi chaita zvinofadza zvikuru, chaita zvinofadza dzivaratidza kuti vanokwanisa kuzviita, vanodadisa.
Kurohwa kweChicken Inn kwanga kwapa Dynamos mukana wekuenda pamusoro petafura nekukunda ngezi Platinum Stars, asi izvi zvaramba. Dynamos yaita mangange 0-0 nengezi. Izvi zvave kureva kuti Chicken Inn neDynamos dzainzana pamapoints makumi maviri nematatu, asi Chicken Inn inoramba iri pamusoro nezvibodzwa. FC Platinum iyo ine mukombe uyu iri kuenderera mberi nerwendo rwayo mushure mekurova Blauwe City 2-0 munhandare yeLuveve Stadium kuBlauwayo. Muongorori wemutambo wenhabvu vaTinashe Museti vanoti pakati peFC Platinum nengezi ndipo pachabuda anotora mukombe wemwaka uno. Asi Triangle iyo yanga iri pachinhano chechitatu yasangana nedambudziko muNational Sports Stadium umo yadamburwa 1-0 neHerentals. Mune mumwe mutambo wenhabvu wanhasi, Black Rhinos yarova ZPC Kariba 2-1. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.
Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, iyo inesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.